Chatakawana chikuru mzguru mendo amusise siasa ninyaya plenary COVID-19. Chakaita tsakurudzo tishandisa standard operating procedures akagadzirwa nehurumende yeZimbabwe. Tikataura nevarairidzi nevana vechikoro pazvikoro zvinokwana izvo 200. Tichitarisa kuti mune zvakatarwa zviri kuwanikwa here kubvira paplan yacho yekuti vana vangazvichengetedze sei nekuresponda kana paitika chigwere. Zvimwe zvikoro zvazvitorina plan zvachose. Tikatotarisa kunyaya yekuwanikwa kwemvura, personal protective equipment, nyaya social distancing, nyaya hotspots nezvimwe zviri mugwaro rakanyorwa nehurumende. Chatiri kuona ndicho kuti zvikoro zvizhinji zvese zvatakataura nazvo zvinodarika 90% hazvisi safe for vana vedu, nekuti zvakascore less than 50% yemaratings ataishandisa tichishandisa mastandard operating procedures. Saka zvikoro zvedu tiri kutotya zvakanyanya kuti denda recovid-19 rikadzoka wevhechitatu zvichamanikidzwa kuti zvivhare, nekuti kutapurirana kwechirwere kuchanyanya muzvikoro zvemedu.
Zvamakawana mugwaro iri imi munozozvishandisa nenzira ipi?
Zvatakawana mugwaro iri tinozvishandisa pakuenda nazvo kuhurumende tichivaratidza kushata kwakaita zvinhu munyika. Tichivakumbira kuti vawedzere kutsigira zvikoro zvedu kuti zvichengetedzeke kuvana nevamwe vese vanopinda muzvikoro nevanenge vasara kumba. Tinozoritorazve gwaro retinoenda naro kune mamwe maorganisations anoda kubatsira zvedzidzo muzimbabwe, vane hanya nedzidzo yemuzimbabwe, kuti vaonewo mubatsiriro avangaite zvikoro zvedu kuti tisarasikirwe neupenyu hwakawanda. Tinozvitora zvakare tichiendesa kune mamwe maunions tichidzidzisana kuti nomamiriro aita muzvikoro zvedu, ngatiwanewo zvatinoita kureza awareness muzvikoro nenyaya yesefit, kutiwo mamwe maunions sesu vakwanise kuisa information yakakwana muzvikoro.
Ongororo yenyu makanyanyotarisa matunhu api munyika?
Takatarisa matunhu ese ari 10 tichitora madistrict mairi mudunhu rega rega. Tochizoti district rega rega roita zvikoro 10 zvataitarisa. Saka zvinova kuti zvikoro zvatakazotarisa zvese zvaizokwana kuita 200 nyika yese.
Munotarisira kuita imwe ongororo here kana kuti ongororo iyoyo ndiyo yamuchangomira nayo?
Tisharamba tichienderera mberi tichita ongororo idzi panenge paakupera kota yega yega. Mukatarisa ongororo yatakapedzisa kuita yanga iri muna 2020 muna November yatakazovarura muna December. Tichazoitawo imwe ongororo panenge paakupera imwe kota imwe yekota yatatanga izvezvi. Tichaita rimwe ongororo tozoburitsa tichitarisirwa kuti zvinhu zvinenge zvachinja pave neimprovement mumaschools edu tichitarisa sefiti yevana nevarairidzi nevamwe sevarimi.